resolution yekutanga chisungo chekutanga ndechekuti takawirirana tose conference yese kuti vamunangagwa ndo president vedu candidate yedu muna 2023 kuti vapedze matemo avo maviri sezvino zvezviri mubumbiro remutemo rinonzi constitution 2-term limit. Saka ipapo takabvumirana tose tikati hatidi kuona munhu anovakanganisa kubva iye zvino kusvikira 2023 kuzoenderera futi mberi nemamakore mashanu.
Pane zvakataura zvimwe zvakakubatai mwoyo ndezvipi?
Zvimwe zvatakataurirana ndezvekuona kuti togadzirisa sei nyika kuti upfumi hunge huripo, kana kuti yatinoti muchirungu ikonomi igadzirike zvakanaka. Taita zvisungo zvakawanda panyaya iyoyo yekuti toda kuti nyika ichigadzira vanoda kuti vauye munyika kuti vazoita mabhizinisi. Zimbabwe iripo, ndobva taita chimwe chisungo chokuti hurumende ngaiende inotaura nevanhu nedzimwe nyika dzayakanga dzakamutsana nadzo zvakaita sanaamerica nanabritain nanaeurope taakunotaura nadzo yatinoti muchirungu iyo reengagement, taakuifambisa nemazvo. Ende tanga tine maambasada edu ese anotimirira kunyika 39 kunze uko anga ari kuno tichivaudza kuti ndezvavanofanira kunoita iye zvino, nekuonawo kuti mabhizinisi vanoda kuzita mabhizinisi muzimbabwe ngavauye vakasununguka. Mitemo taakuigadzira. Pane mutemo waungada kufarira iwo unonzi IPA nemutemo unonzi POSA. Iyoyo takabvumirana, taita chisungo chekuti mitemo iyoyo ngaiongororwe tibvise zvinonetsa kana zvatingati maoffending sections of those two nigiri acts. Ndobva tazobvumirana futi kuti vanhu vedu vakagara kwauri ikoko vanonzi muchirungu madiasporans tingaita zvipi kuti tiiti vauye kutizobatsana kuti nyika ibudirire tese. Saka taita chisungo chekuti tinovagadzirira yatinoti iyo yakanaka tichitaura navo yatinoti iyo muchirungu diaspora policy. Saka zvinhu zvese zvatagadzira izvozvo.
Pane chimwe here chamanga makatakatarisira kuti chitaurwe chisina kutaurwa?
Pane kumwe kutaura kwanga kuchiitika kwemapepanhau kwekuti vamunangagwa namutevedzeri wavo vachiwenga vari kurwisana. Zvino zvakabva zvabuda pachena vachiwenga vakataura kuti hakuna, ndovakatodeclare nezuro kuti hakuna anokanganisa mukuru wenyika kusvika apedza matemo ake maviri makore gumi aripo pachinzvimbo. Saka pane dzimwe nyanya dzanga dzichida kuti dzikanganise vakuru vedu ivavavo vakanga vachipesvedzera zvisina kunaka, vachibatsirwa nevamwewo vatori venhau kuti vanyore zvisina kunaka, asi zvakapera ende conference yakafara nemashoko avachiwenga nezuro.